Muna April, takaita census yedu. Endi rimwe ramamodzuru ranga riri murangariri immigration. Takatarisa vanhu vakabuda munyika muno vakachienda kune dzimwe nyika. Regai nditi aka ndiko kekutanga mumasensasi edu pataisa modzuru iyi. Zvichireva izvo kuti hatina imwe namba yatingakombeya nayo. Tikatozokombeya namba iyi muna 2032 kana toita imwe sensasi. Patinoita masensasi edu tinoguidwa nebhuku rinonzi Principles and Recommendations for Population and Housing Census rinotaura nyika dzose dzichaita masensasi pane yavanoti 2020 round maitirwo anenge achiitwa masensasi. Saka nyaya yeemigration inyaya irimo imomo, ndosaka takaiita senyika yeZimbabwe.
Zvii chaizvo zvamaitarisa apa pane vanenge vachibva munyika vachienda kunze kana kuti emigration yamuri kutaura?
Pakubata emigration apa taibvunza vanhu vakasara muno munyika yeZimbabwe kuti hapana here mumwe wavaigara naye kana kuti vamwe vavaigara navo pamba pamwe chete ipapo vakabuda vava kunze kwenyika. Zvichireva izvo kuti kana paine mhuri kana kuti dzimba dzakabuda dzose kuenda kunze kwenyika, vanhu ivavo hataikwanisa kuvawana nekuti hatina wataikwanisa kunge tichibvunza.
Ipo paongororo yenyu iyi, zvikonzero zvipi zvaipihwa nevanhu kuti hama dzavo dzinge dzichienda kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika?
Takatarisa zvikonzero zvakaita kuti vanhu vabude muno muZimbabwe. Vanhu vanosvika 761,054 vakabuda vachinotsvaga mabasa kunze kwenyika. Vanhu vanosvika 77,317 vakabuda vachinobatana nemhuri dzavo idzo dzakanga dzatobuda kunze kwenyika vaitevera hama dzavo kana mhuri dzavo dzakanga dzabuda. Vanhu vanosvika ivo 43,382 vakabuda vachinotsvaga dzidzo kunze kwenyika. Vanhu vanosvika ivo 7,355 vakabuda vachinoda kunogara ikoko. Takawana zvakare kuti vanhu vanosvika ivo 1,565 vakabuda muno munyika nenzira yemanatural disasters.